Va Adolphus Chinomwe mukuru we ILO vaudza komiti yedare resenate kuti madande mutande mazhinji ari kushandiswa anenge asina kunyoreswa zviri pamutemo. Vanhu vanenge vanyeperwa kuti kune mabasa vanozoguma vobatwa senhapwa kana kubatwa chibharo. Vatiwo madande mutande akaita seFacebook, Twitter neWhatsApp ndiwo avewo kushandiswa zvakanyanya nemakoronyera aya kukwezva vanhu kuenda kunze kwenyika vachivimbiswa mabasa anobhadhara mari yepamusoro kana kuvimbiswa nzvimbo dzechikoro. Vachinomwe vati basa rekutengesa vanhu kana kuti human trafficking rine mari yakawanda chose zvekuti pagore rega rega pasi rese rinoburitsa mazana matanhatu emabhiriyoni emadhora. Vachinomwe vati zvakakosha kuti dzihurumende dziongorere vanhu vanoita izvi.
Zvinhu izvi zvine zvichishambadzwa nevanhu vasina kurejistwa kana vasingazikanwi nehurumende. Saka kazhinji zvimwe zvacho zvine zviri zvenhema munogona kunge pasina information yakakwana. Saka kazhinji vanhu vanozosongana netsaona idzo dzakaita kuti vanhu vanenge vakubatwa nhapwa, vachabhadhagwa mari, vanokuabhiswa. So hurumende I think inofanira kuti ifambire mberi nechirongwa chokuti vakwanise kuregister ava vanoshambadza mabasa munana WhatsApp, munana Facebook nepainternet kuti tigoziva kuti kana vanhu maZimbabwenzi achinge abuda munyika anobuda achiendepi ende vachinoshanda kupi vachizoite. Endewo kuti kana pakange pazoita zvigo zvero zvinowanikwa hurumende ikwanisawo kubatsira vanhu vayo kuti sezvakaita kana kuve kukuwaiti aya kuti vakwanise kuzodzoka kuti oriht tonovatora vari papi tinge tifanira kunge tichiziva.
Vanotiwo zvakakosha kuti hurumende inyorese kana kuva nechekuita nevanhu vaya vanenge vachibuda munyika vachiti izvi zvinogona kubatsira vaya vanenge vachishanda kunze kana vachinge vapinda mumatambudziko kuti vakwanise kuwana rubatsiro.
Munhu akaenda kunosenza kunze kwenyika anonowanawo mari yaanokwanisa kudzora kunyika kuno achiraramisa mhuri yake kana hama dzake kana nyika chaiyo. Kune dzimwe nyika dzakaita sana na Philippines kwekutoti weni kana ukatarira kuti mari inouswa nevanhu vari kunze kwenyika uchiitarisa sechikamu cheyatinoti GDP inotosvika kana kuma 20-30-40%. Saka kune dzimwe hurumende dzinotoita zvirongwa zvokutono kwanisa kunovhura maofisi anoita kuti akwanise kuita kuti vanhu vavo vakwanise kunosenza kunze kwenyika vachiena iyo yatoti foreign currency yatiri kudai. Saka vana Philippines ivo vanotovhura maofisi kana kunana America, kunana Mexico endewo vamwe macountries vakaita senge vana India vanonovhura maofisi kunana Qatar, kunana Bahrain, kunana Dubai kuti vashandi vavo kana vachinge vaenda ikoko vanokwanisa kubatsirikana kana vakapinda mumaproblems ekuti vakuitwa kubatwa nhapa ende vana vachirespectwa mumarights avo sevashandi.
Vaenderera mberi vachiti nyaya yekubuda kwevanhu munyika vachinotsvaka basa kana kuenda kunoshanda inonetsa nekuti kazhinji kazhinji vanhu vanongobuda munyika vasina kutaura kwavari kuenda uye vamwe vanongoenda vasina ruzivo rwekwavanoenda. Vanotiwo kunyika dzakaita seKuwait nyaya yekutengesa vashandi inoitwa zviri pamutemo uye nyika dzakadai dzinoita kuti zvive nyore kuti vagume vave muunhapwa. Vanoti semuenzaniso Kuwait ine vanhu miriyoni mazana matatu ezviuru uye mazana matanhatu ezviuru avo nechidimbu vashandi vemudzimba vanobva kune dzimwe nyika. Vachinomwe vati handi vashandi vemumba chete vanobatwa chibharo kana kushandiswa senhapwa vachiti kana vanhu vakadzidzira mabasa avo mumakoreji nemayunivhesiti pamwe nevatambi vebhora nemumwe mutambo vari kubatwa nemambure aya. Vatiwo zvinonetsa kurambidza vanhu kuti vasabude munyika kunotsvaga mabasa sezvo kuita izvi kuri kutyora kodzero dzavo. Sachigaro vekomiti retired general Mike Nyambuya vati komiti yavo inoshushikana chose nekubuda kwevanhu munyika vachinobatwa chibharo kunze kwenyika uye vanoti vari kuita ongororo yekuona kuti kodzero dzavanhu muZimbabwe hadzisi kutyorwa here. Vachinomwe vati nyika inogona kuwana mari yakawanda chose kana ikaronga nekuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda kunze zvakagara zvakanaka. Gore rapera munyika makamboita dambudziko guru mushure mokunge mamwe madzimai apinda muunhapwa kunyika dzakaita seKuwait neSaudi Arabia. Hurumende yakatozomanikidzwa kuti ipindire mushure mokunge vakawanda vachema-chema nemabatirwo ezvizvarwa zveZimbabwe izvi. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vari pakati Pema milioni makumi maviri nematatu vari munhapwa vachibatwa sevaranda. Bazi reUnited States Department rinoti vanhu vari pakati pezviuru nemazana matanhatu kusvika zviuru mazana masere vanopinzwa munhapwa vanosvika makumi masere kubva muzana vari madzimai uye vamwe vakawanda vari vana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.